Muri kwa msengi zere nemiso zipa matama, shishitevera kufa kwe mzimai wa msengi, amai vimbai mucho msengi, au vakashaya nezuro nechirwere che COVID-19, zuari mwechete amai vakashaya nechirwere ichi. Muri iri pakatipe kuchema mzimai wa msengi na amai vake, mbuya wini geli nuche, vate zwara wa msengi, vano beti kudakwashe nuche, vaka vavato rone dendari mwechete ronezuro wakare. Arikutaura akamirira mhuri yekwa Nutswe, vari hanzvadzi yemudzimai wamusengi, vaMartin Nyadani, vaudza Studio 7 kuti semhuri, vari kushushikana zvikuru nendufu nhatu idzi.
Tashaikirwa kune vanhu vatatu nguva imwe chete. Vakatanga kushaika ndimai, pachizobva mai pachishaika svisi, vimba inotse
musengi.
Nezuro kuma mapati 7. Chiva tasha ikiru wana baba futu. Chaka nyaya iri kubuda mku marida uti endu fujete ito zonde eku nzinde COVID-19. Ndo mamiru akaita nyaya zacho iwa ya. Uti isusu se muri ya. Mupaka seko uti angono mbota iwa. Sirinani. Gufumura uwa mwari. Asima ikiru azaita ya. Zatise tina chokita uti.
Vanyadani, vati vabereki vemudzimai wamusengi, varadzikwa nhasi kwaChirumanzu.
Mangwana, tichasumuka zvakare, kuenda kumvuma kunoradzira vimbai.
Mumwe akashanda nemudzimai wamusengi kwemakore gumi, vataitostakawira mangoma, vati kufa kwemumwe wavo kwasiya gwanza richanetsa kuvhara.
Inhau kana kuti inyaya isingagamuchirike, kwete neni ndoga. Asi kune wese anoziva vimbai. Ini ndakashandidzana na vimbai kwemakore anodarika gumi Musifu Society. Vimbai ranga riri gamba. Zvikurukuru kunyanya maringe nekuchengetedzwa kwekodzero, zvikuru kodzero dzemadzimai, nezvekare nekubudirira kwenyika yedu. Vende rasiyiwa na vimbai harina achagona kurivhara. Chanyanya kurwadza zvekare ndechekuti nevabereki vose vabva vatevera. Munguva diki diki. Mazuva matatu, tarazikirwa nevanhu vatatu.
Mutungamiri weGweru Residents and Ratepayers Association, vaCornelius Selipiwe, avo vakashanda nemudzimai wamusengi kwenguva refu, vati mufi munhu aishanda zvikuru munyaya dzekurwira kodzero dzemadzimai.
Vimbai aive munhu wekuti anga aine chido, chido chake chihombe changa inacho, changa chiri chido chekukurudzira madzimai. Yes, tinonzwa kuti vimbai anga ari mutapi wenhau, vimbai anga ari munyori, but izvozvo zvese vimbai hanambonyanya kuzviita. Chinhu chaaida kuita vimbai kwanga kuri kuda kukurudzira kodzero dzemadzimai. Tine pakawanda pataiti tichiita mameetings aida kuburitsa, achida kuburitsa nekujekesa pachena kukosha nemaraiti emadzimai mukuita kwedu kwataiita tese. Waitoziva kuti kana vimbai aripo muchida kuita any program yamunenge muchida kuita, motoziva kutoti kana mainvaita vanhu kuprogramu yenyu, motomeka shuwa kuti madzimai nevarume zvakaenderana, pasina izvozvo programu iyoyo yaigona kunetsa kuita.
VaNigel Nyamutumbu, avo vanoshanda nesangano revatori venhau reZimbabwe Union of Journalists pamwe neMedia Alliance of Zimbabwe, vati zvinorwadza kuti vatori venhau vari kuramba vachingofa nechirwere cheCOVID-19 uye vakurudzira hurumende kuti itore matanho ekuona kuti vatapi venhau pamwe neveruzhinji vadzivirirwa kuchirwere cheCOVID-19.
Vatapi venhau vazhinji mumabasa umu havasi kupiwa zviri maringe nezvinoda kudzivirira denda iri. Chepiri, tinoona zvakare kuti mafambisirwo ari kuitwa kungava mashoko kana zvingava zvinhu zvekuti vatapi venhau basa riite nyore munguva dzakafara nezvino akanyanyira kuve mumadhorobha, izvo zvinova zviri kuzokanganisawo vatapi venhau vari mune dzimwe nzvimbo. Saka isu seboka rinoona nezvekufambiswa kwemashoko tiri kusuwa kwazvo, uye tichikurudzira hurumende kuti dai yachiongorora zvikuru sei kuchengetedzwa nekudzivirirwa kwavatapi venhau.
Sachigaro weMedia Institute of Southern Africa kuchamhembe kweAfrica, vaGolden Maunganidze, vakurudzira kuti hurumende ione kuti veruzhinji vabayiwa nhomba kuitira kuderedza mukana wekuti veruzhinji vasabatwe nedenda reCOVID-19.
Tinoti takatarisa nechiitiko chakadai uye nekuramba vatori venhau vachibatwa nechidenda iri, tinokurudzira hurumende yedu kuti dei akwanisa kuramba ichikasira ichimhanyisa chirongwa chekubaiwa nhomba kudzivirira chirwere cheCOVID-19 kuti dei nyika yakwanisa kusvika pahead minute parinongotaura apa. Ende izvozvo zvinobatsira kuti mafrontline workers vakadai sevatori venhau vanokwanisawo kushanda vasingasangani nenjodzi.
Amai vimbai Nhutsve Musengi vakamboshanda semutori wenhau mukambani yeZim Papers zvichitevera kupedza kwavakaita zvidzidzo zvavo zvekutorwa kwenhau paHarare Polytechnic. Vakazoshanda nemamwe makambani vachiita public relations vasati vaenda kunoshanda netsangano rinomirira masangano anoshanda akazvimirira reNational Association of Non-Governmental Organizations. Kusvika pavazofa nezuro, amai Musengi vange vave kuona nezvekufambiswa kwemabasa mudunhu reMidlands kana kuti provincial coordinator vashanda nesangano rinorwira kodzero dzemadzimai reWomen's Coalition of Zimbabwe. Vasiya vana vatatu nemurume wavo kudzanai. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.